Muzvare Mari and Mazivisa Mushuti wefodya. Muzvare Mazivisa vanoti kunyange hazvo vachiziva kuti vari kuisa utano hwavo panjodzi, vanoti kuputa kunonetsa kuregedza.
Kuputa at times kunondibetsera kuita calm my nerves. For example, ndikatsamwa kana ndikabatwa nehasha zvakanyanya, ndikaputa ndinonzwa kuita calm. Of course, ndozviziva kuti chinhu chiri mupfungwa dzangu, not kuti pane chine nicotine kuti ine that effect, but it's all mupfungwa dzemunhu. Kuputa hakuzinyore kuregedza kunyanya kana ukaramba uri environment yevanhu vanenge vachiputa, unonzwa kuda kuramba uchiputa hofodya.
Nyanzvi mukurapa zvirwere zvegomarara, Dr. Bernadette Ndoro vanoti fodya inokanganisa utano hweruzhinji. Dr. Ndoro vanotiwo zvirwere zvakadai semoyo nemagomarara akasiyana siyana zvinokonzerwa nekushandisa fodya. Dr. Ndoro vanoti zvinosuwisa pafodya ndezvekuti inokanganisa utano kunyange hwevanenge vari pedyo nemuputi.
Pautano fodya haina rubatsiro zvachose, asi zvakawanda zvinokanganisa utano zvinogona kubva mufodya. Izvi zvakafanana neurwere hwemoyo, zvakafanana neku uya kwemagomarara akasiyana siyana. In fact, magomarara acho anogona kunyuka anywhere mumiri zvichibva mufodya, asi anonyanya achona ndogomarara remapapu, gomarara reuso nemagurukuro, negomarara reguru. Endi ivo vavanotandara navo vanenge vachiputawo fodya yachona iyoyo kunyange vasiri kubata mudzanga, nekuti vanenge vachifema mhepo yakazara neutsi hwefodya. Saka ivavo vanogonawo zvakare kuita magomarara iwayo anoitwa nemunhu ari kutoputa fodya yacho.
Kunyange hazvo Zimbabwe iri yedzimwe nyika dzinorima fodya, Dr. Ndoro vanoti hurumende inofanirwa kutora matanho sedzimwe nyika ekusiya kurima fodya. Vanoti pane zvirimwa zvizhinji zvinogona kuisa mari munyika zvisingaisi utano hwevanhu panjodzi.
Zvinenge zvaakuhurumende, nekuti pane zvizhinji zvimwe zvinogona kurimwa zvinogona kutipawo mari. Saka hurumende, zvinenge zvaakuhurumende kuti ibalansi chido chayo pakuunganidza foreign money nechido chayo chekutengetedzisa utano hwevagari vemunyika ino. Asi ndadaro, utano hwemunhu chaiwo uri mumaoko emunhu iyeyo. Saka zvakakoshawo kwatiri isusu kuti hongu tinorima fodya, asi kuti tairima hazvirevi kuti tinofanira kuiputa. Tinofanira kuchengetedzisa utano hwedu nekuteerera kunzwa kuti chii chakaipa chinogona kubva mufodya. Ndosarudza ichocho here kana kuti ndosarudza kuputa?
Mukuru weCancer Association of Zimbabwe, Amai Junior Mavhu, vanoti kunyange hazvo muZimbabwe muchirimwa fodya yakawanda, magomarara anovhiringwa nekuputa fodya achiri mashoma muZimbabwe.
No, muno muZimbabwe, tobacco deaths hadzina kunyanya kuwanda semamwe makenza. Tikatarisa kuvarume ndo kwaironyanya kuwanikwa, it's about 3.2%. Kuvakadzi hakuna mastatistics tobacco use, maybe because vakadzi vazhinji munoma vasmoke. Zimbabwe tinorima a lot of tobacco, but tobacco yatinorima zhinji yacho inotengeswa outside the country. So when we look, tikatarisa pama terms ma statistics edu anobva ku National Cancer Registry, deaths from tobacco or lung cancer dziri maybe number 8 adzisi pa top.
Amai Mavhu vanotiwo ruzhinji runofanirwa kuziva kuti pamusoro pegomarara mapapu pane magomarara akasiyana siyana anovhiringwa nekuputa fodya.
Ende kana tichitarisa netobacco use, haingokonzeresi lung cancer chete, tinobva tabvira kumuromo kwaunenge wakaisa mudzanga wacho. Muromo unogona kuita gomarara remuromo, unogonota mugomarara rerurimi, unogonota gomarara tinoti mabuka wakavuka wakavities kumaside kwemuromo, ma hard bad palate, soft palate, our larynx zvichidzika ku esophagus, ma alveoli kusvika tasvika kulani. So nhengo dzese idzodzo idzo dzinokwanisa kuaffectwa netobako. Netobako use. Saka hatingo tarisiri gomarara rimwe chete, tobako inokonzeresa magomarara akawanda.
Amai mavhuva anoti pamusoro pekudzidzisa ruzhinji nezvekuipa kwokuputa fodya, Cancer Association of Zimbabwe ine zvirongo zvekubatsira vaputi kuti varege kuputa. Mutauriri weTobacco Industry and Marketing Board vaisha unesimoyo vanoti pafodya inorimwa munyika zvikamu zviri pasi pezviviri kubva muzana ndo zvinoshandiswa munyika.
Pafodya inorimwa muZimbabwe inoshandiswa munyika inoita iri pazasi pezvikamu zviviri kubva muzana. Tobacco Industry Marketing Board yakagadzirwa kuti inge ichiona zvokutengeswa kwefodya kwakanaka. Mamwe mabasa atisina kunge tagadzirirwa tinomasira uchi mamwe mapande hurumende akagadzirirwa kuita izvozvo. Zvandinoziva ndezvekuti fodya inobatsiridza kuti utano hwenyika hunge huchienderera mberi. NCTIMB tinotarisa nekunangana nekuita izvo zvatakasikirwa zviri pamutemo.
Kurukota noona nezveutano Dr. David Parirenyatwa vanoti hurumende iri kutora matanho akasiyana-siyana kudzikisa uwandu hwevanhu vanoputa munyika.
Muno munyika tine raki rekuti vanhu vedu havanyanyoputa fodya. Tiri kuedza zvikuru kuti vanhu vasanyanyoputa fodya. Ndaa tinoziva kuti fodya inokanganisa mapapu and inogona kuitisa cancer yemapapu, lung cancer. Saka iye zvino ukaona hatibvumire munhu kuti ungoputa fodya anonzi mapublic places, mahotera, pane tione places dzaunonzi enda undoputira uko. Mahospitari hatichabvumira kuti maairport muyo haungoputa pese pese. Imeasure yakatorwa nehurumende kudiscourage vanhu kuti varege kungoputa pese pese. Tiri kuti zvakare vana vadiki havasi kubvumirwa, havabvumirwe kuti vandotenga fodya. It's not always enforced, but tiri kuti vana vadiki havafaniri kupiwa kungoti ndauda kufodya undotenga. Kana even ari kutengera munhu ari kumba, it's another way of discouraging. Tiri kuti zvakare hatichanyanyobvumira kuti fodya iadvertise musport. Kutamba bhora vanoona unzi iri kupromotwa nekambani inoita zvetobako. Tiri kuona izvozvo zvichibatsira futi kuti tidzikisire vanhu vanoda kuramba vachiputa.
Dr. Parirenyatwa vanoti muZimbabwe uwandu hwevanhu vanofa nenyaya dzekuputa hauzivikanwi, sezvo kuputa kuchibatsira kubata gomarara chete. Kunyange hazvo kuine mitemo inorambidza kuputa paruzhinji, ongororo yakaitwa neStudio 7 muHarare yakaratidza kuti mitemo iyi haitevedzwi sezvo vanhu vachingoputa chero pane veruzhinji. Zimbabwe gore rino iri kutarisira kukohwa mamiriyoni makumi mana nematatu emakirogiramu efodya. Fodya zhinji inotengeserwa kuChina, Belgium neKorea. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.